Mangwana na kanaka wa tereri, tunosanga na zakare mangwana na nasi uri musi wechina kukadzi 7, 2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ngatitarise kuti chakakonzera kuti masanctions achona atemerwe vamwe vakuru zvirango zvokuti vasafamba kunyika dzose dzichii. Tozoona kuti kusabatwa kwevanhu zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa voita chipatapata chekugadzirisa zita ravo pamberi pemusangano wakakosha weAfrican Union.
ZANU-PF ibato rava nenguva rine matingati mafaction. Saka maonero angu ndeekuti faction iri kunana Matutu inongotaurwa iyo kuti ifaction mumazira angu kudandiko kunana Chiwenga. Inenge isingawirirani imwe faction yemayouth ezanupf anova iwo anosapotawo vamunangagwa.
Mubazi rezanupf youth league moita kunetsana kunotyisa, vamwe vechidiki vachiti havachadi mutungamiri wavo vapupurai togaripi nevamwe vavanoshanda navo. Mumwe mukuru wemauto Major General Douglas Nyika Yaramba vanoti mauto akwanisa kuunza runyararo mushure mekumisa kuratidzira kwavanoti kwaitwa nevanhu, nekudaro vakagadzirira kudzokera kumaparaki kwavo ndokunge vanzi nemapurisa vadzokere. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno imi vateereri vedu. Ii ndiyo mimi msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakawanda vanoti mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vave kuita chipatapata kuedza kuzvichenura pamberi pemusangano wakakosha zvikuru weAfrican Union uri kuitwa svondo rinouya kuAddis Ababa, Ethiopia, kubva musi wesvondo kusvika musi wemuvhuro. Vamunangagwa vari kutumira nhumwa kunyika dzakasiyana-siyana dzinosanganisira vaChristopher Mutsvangwa avo vainge vari kuZambia, Marshall Perens Shiri avo vainge vari kuKenya, uye vaPatrick Chinamasa avo vainge vari kuNamibia neBotswana. Mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta vanonzi vakaudza vaPerens Shiri kuti vachaedza kutaura kuti Zimbabwe ibvisirwe zvirango nenyika dzekunze. Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti nyaya yekupfuurwa kunonzi kwakaitwa vanhu nemauto nemapurisa, uye nyaya yekunziwo mamwe mauto akabata mamwe madzimai chibharo, yaita kuti zita reZimbabwe risvibe zvakanyanya. Vamunangagwa vachitaurawo pamberi pevamwe vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika avakasangana navo kuState House nezuro vakaratidzawo kushushikana kukuru nenyaya yezvirango, vachikurudzira vanhu kuti vataure nezwi rimwe chete.
We have to put our heads together as Zimbabweans to intensify our engagement and re-engagement efforts towards the reintegration of our country in the family of nations and for the total removal of sanctions against our country. This effort must be an all-party affair by way of pronouncements and by way of actual engagements wherever we are as political parties and as we engage with outsiders.
Britain yangatozivisa kuti ichakurudzira kuti vamunangagwa nevamwe vavo vatemerwe zvirango zvakasimba. Britain yakatiwo haisi kuzotsigira kuti Zimbabwe idzokere musangano reCommonwealth. United Nations yakatiwo mauto ari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu nekubata chibharo anofanira kumiswa pamberi pematare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaJefferson Chitando tikavabvunza kuti zviri kuitwa navamunangagwa zvingashanda here.
Kuvhunduka chati kwatara unge une katurikwa. Nyaya yanetsa pandeyokuti vamunangagwa vanenge vavhunduka musangano changu uriko we SADC ne AU kuti ungangozova unongangotaura pamusoro pekuti masoja ari kuonekwa ari mu mastreets saka ndozvavari kutya saka vachida kuvhara zvara kuti vaone kuti kwese kwavari kutupa vanhu kuda vangawana rutsigiro wokuti kana vozondotaura kuAU zvingafamba asi kuti hazvina zvazvinobatsira nekuti vanhu vese voziva zvakayanikwa kuti vamunangagwa muzimbabwe zvinhu zvakafamba sei
totarisawo nyaya yekuti vauhuru kenyatta vari kuimbisa kuti vachashanda kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa zimbabwe zvibviswe nekune rimwe rutivi Britain ichitiwo iri kuzotemera vamwe vakuru vehurumende iyi zvirango inopera sei nyaya iyi
ngatiregei kutsvaga kuti musoro uri kurwadza tinotsvaga kuti chakonzera kuti musoro wavo urwadze chii ndozvakambotaura mushakabvu butukudzi ngatitarisei kuti chakakonzera kuti masanctions achona atemerwe vamwe vakuru zvirango zvokuti vasafamba kunyika dzose idzi chii tozoona kuti kusabatwa kwevanhu zvakanaka tinozoona zvokuti kusava nekodzero dzanga dziripo dzanga dzichimbunyikidzwa namugabe dzino dzazouya dzozowedzererwa dzozowedzeswa naivo vamunangagwa vamunangagwa vazonyanya kubuda pachena kutodarika zvaiita vamugabe
totarisawo imwe nyaya yavari kuedza kuita yenhaurirano dzakaitwa nezuroidzi nemamwe mapato anopikisa zvinobatsira here kuedza kuunza kugadzikana munyika
hapana chinoitika tinozviziva kuti muchirungu anoti history repeats itself Smith wakambozviita akambounganidza vana muzorewa vana ndavanenge stole vana chirau vana ndiweni akati vuyai tiite nhaurirano asi wakangoudzwa naiyo ZANU PF yacho akaudzwa nezapu kuti zvawaita hazviiti waunganidza ani Brian Muteka hana pati waunganidza Kosana Moyo hana pati maindividuals kuti munhu anzi leader munhu unenge ane vanhu vanomutevera ava havana vanhu vanovatevera saka havana chinhu chaaunganidza izvi idambe raita atingati pane chinhu chinobuda kuvaraidza zuva kutiyazaonerewa kwaari kuita kuda kuti agoonekwa kwaanoenda kumusangano uyu watambotaura pamusoro pawo weau nekunana SADC kuti agoonekwa sokuti watanga kuita nhaurirano
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vajefferson chitando vachitaura vari parunare kumasvingo mumwe mukuru wemauto Major General Douglas Nyikayaramba vanoti mauto akwanisa kuunza runyararo mushure mekuratidzira nekudaro vagadzirira kuti vadzokere kumabaraki avo vanyikayaramba vakataura mashoko aya vachitaura nevatori venhau muHarare neZuro vakatiwo mauto achaitawo ngororo yezvaari kupomerwa zvekutyora kodzero dzevanhu nekupfuura vamwe uye kubata madzimai chibharo asi vakati vamwe vainge vachiita izvi vanhuwo zvavo vainge vakapfeka hembe dzemauto nyaya yekuti mauto ari kushungurudza vanhu iyi imwe yenyaya yakapa kuti bato guru rinopikisa remdc rinotungamirwa navanelson chamisa nemamwe mapato akaita seraamai mujuru nechimwe chikwata chenpf arambe kuenda kumusangano navamunangagwa achiti mauto anofanira kubuditswa mudzimba dzevanhu mashoko aya atsimirwawo nemutauriri wenpf vajelas mawarire
tinoda nhaurirano dzinodeedzwa nevamwe vedu vakatikomberedza ingava SADC ingava AU nokuti nyika dzakatikomberedza dzinoziva matambudziko atiri kusangana nawo dzinoziva kuti muzimbabwe masoja akaiswa mumigwagwa masoja ari kufamba achirova vanhu mudzimba pamberi pezvinotora mufananidzo zvinoshandiswa nevatori venhau saka nyaya yezimbabwe nyaya inozikanwa kunyange nevavakidzani vedu saka tinoti aiwaka tine masangano akaita seafrican union tine masangano akaita sana SADC anokwanisa kuti iyo adaidze yezve matongero enyika vadaidze veiyatingati civil society vane chokuita nematongero enyika ino but vasingasi vanhu zvavo vari mumapato ezvematongerwo enyika vangadaidzazve vemadzichechi kana kungodaidza vamwe vemasangano ane chokuita neupenyu hwevana vezimbabwe kuti chiuyai taona kuti kune dambudziko ivavo ndo vetinoti ngavakotsve votikotsvera toenda togara pasi.
Tiri kunzwawo kuti muri kuchema-chema kuti nhengo dzenyu dziri muusungwa. Ndianani vakasungwa?
Tina vaJim Kunaka, mutevedzeri wakomezaa wedu, wanational komezaa wedu, wakasungwa kutaura kwatiri kuita. Chairman vedu wakumachisendera waDixon Matthews, vaya vekuti Munangagwa Mukorokoza, vakabatwa vachitofudza zvavo mombe, kwakubva vangobatwa vachikandwa ndoamuchizarira. Mazuva maviri aitevera vanga vatonzi vatotongwa vatobatwa nemhosva vatoiswa kujere. Isu tinoziva kuti nyaya chaidzo dziripo kunyange mukaona zvimwe zvinyorwa zviri kubuda kubva kuchihurumende chavaMunangagwa munoona kuti nyaya yavo chaiyo iri pakati pekuti havadi kufambidzana kweMDC Alliance neNPF. Munoona kuti kana vachiitisa zvinyorwa zvokutukirira vanotukirira vanhu vaya vanonzi maG40 ende vanhu vanonzi maG40 ndo vanhu vakawanda vari kuNPF.
Mutauriri weNPF vaJelas Mawarire vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vechidiki veZANU-PF vanoti havachadi kutungamirirwa navapupurai togarepi nevamwe vanosanganisira mutevedzeri wavo vaLouis Matutu, vatendai Chirau, vaAdmaya Mahachi uye muzvare Mercy Mugomo. Vakuru ava vari kupomerwa mhosva yekutadza basa, kusateerera uye kutengesa musangano. Hatina kukwanisa kubata vaMatutu nevamwe vavo, asi takwanisa kuwana tsamba ine mazita evanhu 30 nemapfumbamwe vari kuda kuti vaMatutu nevamwe vavo vasiye basa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaWelcome Zimuto.
Nyaya yacho munofanira kunzwisisa ndeyekuti muZANU-PF itori tingati pachirungu tingati iculture yekudzingana neinhau yekuti vanenge vachirwirana upfumi hwavanenge vachipanana pachavo. Tikatarisa nyaya yekutandanisana haina kutanga nhasi muZANU-PF kunyanyanya kumayuthi. Gore riya tikatarisa mayuthi akambodzinganisana vamugabe vachiriwo leader, asi tikatarisa kuti zvive zvichibvepi kunyanyanya zvese izvi zvinobva muvakuru. ZANU-PF ibato ravane nguva rine matingati mafaction. Saka maonero angu ndeyekuti faction iri kunana Matutu inongotaurwa iyo kuti ifaction mumazira angu kudandiko kunana Chiwenga inenge isingawirirani imwe faction yemayouth eZANU-PF anova iwo anosapotawo vaMunangagwa. Tikatarisa mazuva apfuura aya munhu anga achipa mazwi tinoona pane umwe mudzimai mutsva. Tinoona kuti ava vasi vanhu vangava vari kufamba navaMatutu navatogarepi, iyi ndeimwe faction iyi. Saka zvinokwanisa kutotitaurira kuti makakatanwa atotanga. Chinhu chatinofanira kunzwisisa kunyanyanya panyaya dzezvinoitika kumayouth eZANU-PF, zvinhu zvese zvinoitika muZANU-PF, gore rakadzingwa Mai Mujuru, gore rakadzingwa vaMunangagwa, zvinhu zvese zvaitangira kumayouth. Kumayouth uku ndokunongoratidza kupatsanura kana kuti kumwashuka kwemusangano weZANU-PF.
Asi zviri nyore here kudzinga munhu akaita savaMatutu kana vakasarudzwa neye mutungamiri wenyika vaMunangagwa kwete nevechidika?
Mukuita kweZANU-PF haisi nyaya yekuva nyore kana kuti akasarudzwa akanongwa nemukuru wenyika, asi kuti zvinogona kunge mukuru wenyika kana pamwewo zvisingamufadzi zviri kuitwa navatogarepi navaMatutu, zvinogona kunge varivo vanenge vatozviita kuti zviitike. Asi hatingazivi pachiri padhuze kuti tizive chazvo chazvo zvavadzinganirana.
vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaWelcome Zimuto vachitaura vari parunare kuPrague kuCzech Republic. Iko zvino tombotarisa misoro yenhau iri mumapepa nhau emunyika. Pepa nhau repa internet renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti mukwasha wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasimba chikore vakaroora Bona Mugabe munhu anotyisidzira uye kuda kuita zvemhirizhonga kuvashandi zvakanyanya. Izvi zvakabuda mudare muHarare nezuro pamhosva iri kupomerwa vachikore yekuda kupamba mumwe mudzimai waaishanda nawo. Muzvare Betha Zakeyo, avo vanonzi vakavharirwa muhofisi nagadhi wekambani iyi pamwe navasimba chikore, vanoti vaityira upenyu hwavo. Vanotiwo vakavharirwa muhofisi iyi kwemaava maviri vachida kumanikidzwa kuti vaise ruoko rwavo patsamba yekudzingwa basa. Asi vachikore vari kuramba nyaya iyi, iyo ichaenderera mberi ichitongwa musi wa13 kukadzi. Bepanhau reHerald rine nyaya yekuti mukuru weZesa Holdings vaJoshua Chifamba vakadzingwa basa mushure mekunge vambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekuita zveuori. Topedzera nekutarisa zviri mubepanhau reChronicle, iro riri kuti muzvina bhizimisi vari muridzi wekambani yeEconet Wireless vaStrive Masiwa nemudzimai wavo amaitsitsi Masiwa vaumba homwe yemari inosvika zviuru zana zvemamiriyoni kubatsira vanhu vanogara kumaruwa vanenge vaine zvirongwa zvebudiriro. Vanhu vanenge vachikwereta mari kuburikidza nebhanga ravo reStuart Bank. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko avanotumira kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Makadiva shamara veStudio 7, inini saraunda yetwa Innocent, ndiri kuno kuSouth Africa Cape Town. Ndaikumbirawo kubvunza kuti mimbu wedu wechidiki Toki Raps akaimba nzira akaimba vakamusunga, saka vamwe vacho hatisi kuziva kuti aripi here kana kuti akaitwa sei. Taikukumbira hedu kuziva kuti akaitwa sei uye ari ndozvandaingoda hangu kubvunza mazvitaini.
Makadii vekuStudio 7, zita ndinonzi Ramoyo, ndinobva zvangu Mugweru, saidhi rekuLower Gweru. Ndinoda zvangu kutenda ine nhau dzamunotipa zvinoitika muZimbabwe. Ini ndiri kutaura nhau ndiri muSouth Africa umo, ndiri kurwadziwa nezviri kuitika muZimbabwe, zviri kuitiwa nehurumende yedu iri muZimbabwe iyo. Nhasi ndine mibvunzo. Ndaishuvirawo zvangu kuti dai mibvunzo yandinayo yasvika munzeve dzeavo vanozviti ndipurezidhendi vedu. Purezidhendi vakatya kuenda kuDavos, vakati vari kudzoka munyika kuzogadzirisa matambudziko ari kuitika muZimbabwe. Ndeapi matambudziko? Vakati vari kudzoka kuzomagadzirisa. Tiri kutoshaya ipapo, dai magona kundibatsirawo, nekuti handioni nyika yeZimbabwe ichienda kumberi. Vari bhizi vari kusunga vanhu vari kunzi vari vakakonzera mhirizhonga. Asi mazuva adarika pandanzwa mumwe achiti mayouth ezanup f anofanirwa kuponjesa mavhiri emota dzematicha, anofanirwa kutora maticha achiendesa kumapurisa. Ndikabvunza kuti chii ichochocho, chinonzi kukonzera chii ichochocho? Nekuti vakadaro ka vanoita kuti nemamwe mayouth emamwe mapati osimukawo futi omirawo nerimwe saiti.
Makadiva tepfenyuri vetepfenyuri yeStudio 7, ini ndini Evans Matisko. Ndiri kuda kutaura pamusoro chipindura zvakataurwa nevechidiki veZANU-PF vaiti vapeya Munangagwa nguva. Amunangagwa hapana nguva yavanopiwa nokuti mavambo avo akaipa pasi rese. Mavambo avo akaipa kumunhu wese. Mavambo avo anoratidza kuti havana rwendo nevanhu, havana chiedza nevanhu, havasi mutungamiriri ane rudo nevanhu. Kupfurwa kubvisa masoja mumabharaki vachivaisa muvanhu kuti vanhu vachipfurwa kuti varatidzirei kuparadzwa kwemisika yevanhu muna ndomu vari kurarama namo havasi mutungamiriri
kutemera Zimbabwe zvirango kuzvitemegwa vakuru vari muhurumende vari pasi ndivanosafa kunyange nevana mabhizinesi vanosafa more asi kungotaurirana temera zvirango handioni kuchibetsera
Tinotenda zvikuru vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi asi tinokurudzira kuti musatumire mashoko ekunyomba tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Mutungamiri wesangano reUnited Nations muSouth Sudan vaDavid Shearer vane chivimbo chekuti munyika iyi muchave nerunyararo zvichitevera kunyorerana chibvumirano pakati pemutungamiri wenyika iyi vaSalva Kiir nevaive mutevedzeri wavo uye wavai kunetsana navo vaRiek Machar Hurumende yeAmerica inoti iri kuzoendesa mamwe mauto kumuganhu wayo neMexico mudunhu reTexas kunzvimbo yeEagle Pass kuedza kudzivirira vapoteri vari kuda kupinda munyika iyi vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaPatrick Shanahan vanoti mauto aya achawedzerwa kana dambudziko iri rikaenderera mberi Nyaya yekupomerwa rusaruro rwemarudzi uye kubata chibharo yapakuti mudunhu reVirginia muAmerica munetse kuti ndiani achava governor wedunhu iri. Vanhu vatatu vari pamusoro mukutonga dunhu reVirginia vari pakati penyaya dzinogona kuvadzingisa basa vese. Svondo rapera mapepanhau akaburitsa mufananidzo yakatorwa muna 1984. Ichiratidza vanhu vaviri mumwe akapfeka mbatya dzesangano raiuraya vatema richipfurukidza mwero reKu Klux Klan mumwe akaisa pendi nhema kumeso izvo zvaiitwa kunyomba vanhu vatema mumwe wevaviri ava anonzi ndi governor weVirginia vaRalph Northam uye vanhu vari kuda kuti vachisiya basa kana vaNortham vakasiya basa mutevedzeri wavo vaJustin Fairfax vanova munhu mutema ndivo vachange vachitarisirwa kuita governor asi pabva pabudawo mashoko emumwe munhukadzi ari kuti muna 2004 vaFairfax vakavamanikidza kuita zvepabonde asi ivo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa kana vaFairfax vakatadza kutora chigaro ichi gweta guru redunhu reVirginia vaMark Herring ndivo vachange vakatarisirwa kutora chigaro ichi asi vaHerring vari kutiwo vaimbopendawo kumeso kwavo nependi nhema vachiri mwana wechikoro zvinoonekwa zvakare sekunyomba vatema tanonoka wande westudio 7 abata Dr. Frank Guni kuti tinzwewo zviri kuitika kuVirginia kwavanogara
iye zvinoizvo zvinhu zvakaita mamire manyama amire nerongo nekuti mukuru anotonga state kana kuti guta kana kuti nharaunda yeVirginia gavena variko ava vane dambudziko rekuti munguva yavaita zvidzidzo zvavo sevari kuchikoro chekudzidzira zvekurapa vanenge vaiita zvinhu zvinoshoreka zvikuru zvekutarisira vanhu vatema pasi nezvekuita zvinotarisa vanhu vemarudzi pasi zvakanyanya zvemaKu Klux Klan kana kupenda uso hwavo kuti vasvibe zvaiseka vanhu vatema zvakanyanya zvikuru kwazvo saka zvanga zviri mugwaro ravo kana kuti mubhuku ravo rinonzi yebhuku rinorakidza nguva yavanga vari kuchikoro naizvo zvavo zvavaiita zvazobuda kudaro zvanyadza zvikuru zvekuti bato ravo remadhemokrats riri kuti ai vanga vasiye chigaro nokuti hazvisizvo zvavakamiririra sebato ivo vanenge vangozvivharira vangozvipinza muchizarira kuimba yavo yehurumende havachazikanwa kuti vari kutiosiya basa here kana kuti vari kufunga zvipi asi zvaonza kutonga kuti guta reVirginia risatungika zvakanaka nekuti kana mutevedzeri wavo vari mudambudziko zvakare
kana gavhena Northam vakabva pachigaro vacha tevedzerwa ne mutevedzeri wavo va Fairfax. Zvino ndikunzwa zvekuti va Fairfax iwo pachavo vane nyaya dzavo futi dziri kuda kunetsa. Chii chiri kuitika apa?
Nyaya ya Fairfax inoti ndetei kunzwisisane kuti yakambobuda nguva yesarudzo. Va Fairfax vari kunenerwa mhosva yezvekuita nemadzimai iyo vanenge vakabvenge vaidzvenga vakakwanisa kupinda musarudzo semutevedzeri wagavhena. Asi pabuda nyaya yagavhena iyi yavo yabva yadzokera zvekare, iye zvino taakunzwa kuti mudzimai uyo ari kuvanenera mhosva yekuvambunyikidza nekuvabata zvisina kunaka semunhu wechidzimai ava negweta raendesa nyaya kumatare. Zvinoreva izvo kuti kana takatarisa paurongwa hwokutongwa kwemaguta, zvaakureva kuti kana gavhena vakasiya chigaro, mutevedzeri wavo vaSefasi vange vachifanira kutora chigaro, vachakwanisawo kutora chigaro nekuti vane nyaya dziri kumatare dzinogona kuti vasiye basa. Zvaakuenda kuti munhu wechitatu anogona kuzotora pamwe vanenge vaakutoenda ku House kana kuti kudare remakurukota.
Kana vaFairfax vakatadza kutora chinzvimbo chagavhena, Attorney General ndiye anotora chinzvimbo chacho. Asi zvindonzwa kuti Attorney General wo ane nyaya dzakewo futi, ko chii zvechava kunetsa apa?
Ndo zvandambotaura zvekuti guta reVirginia raita manya mabire nerongo ekuti vari kutonga nyaya dzavo dzaakubuda dzaakunyadzisa, kwete bato ravo chete remadhemokrasi rinovanhu vari kutongavo, asi kuti kana nemhuri dzavo nechimiro cheguta seVirginia zvaanyadzisa zvikuru kwazvo.
Dr. Frank Guni vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7 vari kuVirginia. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzemimhanzi, nhasi tine muimbi anoimba nziyo dzechitendero ari kuLiverpool kuBritain, muzvare Lydia Madembo.
Ndakatanga ndine 3 to 4 years, saka makurira ndakazongoita nendiri munhu yaingofarira kungoimba kuchikoro ndendiri mumaschool kwaya nekumachurches ndichingoimba. Then pakazofa baba wangu manje 2012, zvakandibata. Ndopa ndakabva ndazotanga kudi, pandakangotega inombonodzikisawo chisongu yekuti baba wangu vadi vashaya. Saka ndopa ndakazongotanga kungorotswa masongs achingouya ndakangorara. Ndopa ndakazoproducer album rangu rinonzi Tane Tane Kurindira.
Saka makaritsikisa mugore iroro ra 2012?
Ndakaritsikisa kubva rakazoita out in 2014. Saka ritori izvozvi pamarket, rinowanika kuma iTunes, maAmazon, Spotify, ndokweriri. Zvoti riri kudiwa fani kune nyika dzekunze ko kuZimbabwe, vanhu vanyatsondizivi but international vanhu vanodzida zvokuti.
Namba refu iri rine nziyo ngani?
Rine nziyo 10. Saka albumu racho rinonzi Tane Tane Kurindira. But
tinotenda zvikuru, tichakupai hurukuro iyi mangwana zvakare nekuti taidimbura panzira. Asi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina, sandekile muhlanga munaudze isiNdebele.